manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 14/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemi ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvakaitika kuAmerica zvebato zvanopfevhu zvinotishungurudza. Hatitarisiri kuti vanhu kana vakaukana kuti vatsvake vatungamiri vavanoda. Asvikudanhuvengo rwekusvika pakuda kupurana.
Vakawanda muZimbabwe nepasi rose voshamisika nekushushikana nekuda kuurayiwa kwevaimbo vemutungamiri weAmerica uye vari kukwikwidza vakamirira bato reRepublican vaDonald Trump nezuro. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoparura zviri pamutemo urongwa hwekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kunonzi kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi kumatunhu ematevereland nemidlands tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Wakawanda munyika pamwe nekunze kwenyika vari kusvora zvikuru kupfurwa kwakaitwa vaimbo vemutungamiri weAmerica uye vari kukwikwidza vakamirira bato rinopikisa remaRepublicans musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika gore rino waDonald Trump nezuro pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwavo kuPennsylvania. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaTrump avo vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika vakapona nepaburi retsono apo vakapfurwa panzeve vari pakati pekutaura pamusangano wavo wekutsvaga rutsigiro nemumwe murume uyo akazopfurwawo akafa nevanochengetedza vaTrump. VaTrump vanonzi vari nani zvavo uye kupfurwa kwavo kwakashorwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kukwikwidzana navo webato remaDemocrats musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika. Vatungamiri venyika dzakawanda pasi rese kusanganisira Britain, India, Israel, Ukraine, Slovakia nedzimwe vasvora zvakaitika muAmerica nezuro izvi. Vana veZimbabwe vari kushoropodzawo zvakanyanya chiitiko ichi zvikuru vachitarisira kuti America ndiyo imwe yenyika dzinotarisirwa nevakawanda kunge dziine runyararo. Mumwe mugari wemuHarare vaJerry Chizuza ndemumwe wavari kusvora kupfurwa kwavaTrump uku.
VaAmerica zvinhu zvakaitika zvakaipa chaizvezvo asi zviri kuratidza kuti vat
Mutauri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati hazvina kunaka kushichidzira vanhu vanenge vachikwikwidza musarudzo.
Tarisa kuti masarudzo dziitwe pachena zvisina kushichidzirana zvisina kuda kuintimidata vamwe zvataona zvichiitika kunyika yeAmerica zvatakaona zvakare zvichinyanya kuitika muno muZimbabwe zvakakonzera kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinge dziri sarudzo dzisina kubuda zvakanaka.
Mutungamiri webato relead Muzvari Linda Masarira vatiwo zvakaitika izvi zvinoratidza kuti utongi hwejekerere hwave kudzokera kumashure muAmerica. Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF Vafarai Marapira vaudza Studio 7 kuti havatarisire kuti nyika dzinozviti ndidzo dzine utongi hwejekerere dzakaita seAmerica dziite zvemirizhonga panguva yesarudzo sezvakaitika nezuro izvi.
Zvakaitika kuAmerica sebato zvanopfevhu zvinotishungurudza nekuti hatitarisiri kuti vanhu kana vakaukana kuti vatsvake vatungamiri vavanoda asvikudanhuvengo rwekusvika pakuda kupurana mukati mekutsvaka chinzvimbo chokutonga nyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti chiitiko chane zuro chichasvibisa sarudzo dzeAmerica.
United States sema paragons of democracy ndovaiwanzoshandisa yatinoti yo barometer kuti maelections akanaka anenge aitwa murunyararo akaitwa sei, but pane zvakaitika apa zvakutiratidza kuti mirizhonga yakutopindawo musarudzo dzavo ende izvi zvakusvibisa sarudzo idzodzo dzisati dzaitwa.
vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati nyaya dzekupfurwa kwezvematongerwo enyika dzinogara dzichiitika muAmerica asi zvinhu zvisingakurudzirwe.
Vanouraya vanhu vezvematongerwo enyika asi hatisi chinhu chatingatarisira kuti chinhu chinofanira kupembedzwa kana kuti chirambe chichiitika mungava muno medu kana kuti iko kuAmerica.
VaIgnatius Sadziwa vanongorora nyaya dzesarudzo vachitungamira sangano reZimbabwe Election Advocates Trust vati chidzidzo chikuru chinowana Zimbabwe panyaya iyi ndechekuti mapurisa nevemutemo vanochengetedza munhu wese, uyewo mutungamiri wenyika yevaJoe Biden vakashora mhirizhonga yakaitwa kuna vaTrump avo vachakwikwidzana navo vachiti izvi hazviitike muZimbabwe. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe vati Zimbabwe yakaita sarudzo dzisina kupfuurana seizvi zviri kuitika kuAmerica.
Zvinhu zvisingatarisirwi pasi pano kuti kana paine nyaya dzakadai dzematongerwo enyika kuonekwa paane violence. Tinotakata maelections edu akanaka, hapana mhirizhonga yakaitika, hapana akapfurwa, hapana akaurayiwa. Ndozvatinongokurudzira muno munyika medu.
Kupfurwa kwavaTrump hachisi chiitiko chekutanga kuitika kumutungamiri wenyika kana kune vanoda kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika kuAmerica. VaJames Garfield vakaive mutungamiri wepiri kuurayiwa muna 1881. Muna 1901 vaWilliam McKinley vaive mutungamiri wenyika vakaurayiwa vachikwazisana nevanhu muBuffalo muNew York. VaJohn F. Kennedy vakaurayiwa muna 1963. VaRobert F. Kennedy vakaurayiwa muna 1968 kuCalifornia. Vamwe vakaedza kuurayiwa vanosanganisira vaRonald Reagan, vaGeorge C. Wallace avo vaitsvaga rutsigiro pamwe navaGeorge W. Bush. Vebazi reFBI vazivisa kuti murume ane makore makumi maviri ekuberekwa vaThomas Matthew Crooks anove mugari wekuBethel Park mudunhu rePennsylvania ndiwo munhu ane chekuita nekupfurwa kwavaTrump anonzi aive nhengo yebato remaRepublican. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, bato reRepublican riri kutanga musangano waro wemazuva mana kana kuti convention kuMilwaukee muno muAmerica, apo pachadongwa zviri pamutemo waDonald Trump nevachavatevedzera musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vakamboyesa chigaro weZANU PF mudunhu reNorth America, Dr. Frank Guni, vanoti vanoona sekunge gungano iri richangosimbisa umiriri hwavaTrump pachitariswa chiitiko chanezuro ichi.
Tingati musangano weGOP tinotarisira kuti uchasimbisa zvikuru hukandidhesi hwavaTrump, uye tinoona sekuti vanhu vazhinji vachatarisira zvikuru kwazvo kuti vaTrump vachadomani kuva mutevedzeri wavo kana kuti running mate. Asi one rimwe divi tinoona sekuti chiitiko chakaitika kuna vaTrump chomunhu akaedza kuvauraya uyu chichapa vaTrump mukana wekutsvaga munhu wavanoda chaiye, zvisinei nekuti ndiye ari kudiwa nevanhu vakawanda here nekuti ivo pachavo secandidate. Hatisati tamboita sarudzo muno muAmerica dzekuti presidential candidate anenge akasimba zvakanyanya zvekuti chero akasarudza mumwe wokurana naye kana kuti running mate asina nezvaanounza musangano, hapana zvinoaffecta candidacy yake.
Tichitarisa sarudzo dzapfuura mbiri dzadomwa vaTrump kuti vange vachimirira bato iri, paiitawo vamwe vaimbenge vachishoropodza, tingaona zvimwe chete here rwendo runo?
Kana varipo zvavo vasinganyanyi kuwirirana nevaTrump kana nepfungwa dzavo, hationi vachikwanisa kusimudza musoro, nekuti iye zvino izvi vaTrump pachirungu tingati vava kandidheti inonzi matter candidate, kutaura kuti munhu anonzi akapota aurayiwa achiurayirwa zvido kana kuti zvishuviro zvebato rake nevanhu vanomuteera.
Zvii zvikuru zvingatarisirwa kubuda kumubva kumusangano uyu?
Tinotarisira kuti Republican Party ichabatana zvikuru kwazvo, asi tinotarisirawo zvakare kuti kusawirirana panyaya dzezvematongerwo enyika kucharamba kuchikwira, nokuti muchaona maRepublicans vachitanga kuti vemaDemocrats ndivo vanokonzera kuti vanhu vasagarisana zvakanaka, ava vemaDemocrats vachitiwo kutaura kunoita maRepublicans kunoita kuti vanhu vaite ukasha, vanhu vazofunga kushandisa zvombo nekurwisana.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vakamboisa chigaro ezanupf mudunhu renorth america Dr. Frank Guni vari parunhare muno muwashington dc nestudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vaparura zviri pamutemo urongwa hwekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemauto ehurumende munguva yegukura hundi kumatunhu ematevereland nemidlands pakati pa1983 na1987 vachitaura pachiitiko ichi vamunangagwa vati urongwa uhwu hunofanira kuva kurudziro yakasimba yekubatana nekusimbisa kuti vanhu vanosarudza kunzwirana tsitsi pane ruvengo uye kuregererana pane kutsividzana. Urongwa uhwu uhwo hunonzi Gukura Hundi Community Outreach Program uye huchatungamirwa nemadzimambo hwaparurirwa pamuzinda weState House kuBulawayo. Kunyange hazvo hurumende iri kuti yakazvipira kugadzirisa nyaya iyi, vamwe vari kupokana nazvo vachiti urongwa uhwu haufaniri kunge huchitungamirwa nemadzimambo, vachiti vazhinji vemadzimambo vanhu vanozivikanwa kuti vakarerekera kubato riri kutonga rezanupf. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vanonzi vakapondwa munguva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reZim Rights vadzika Maibere.
Maonero angu ndeyekuti danho iri rinopokana neconstitution yedu yeZimbabwe. Constitution yedu yeZimbabwe yakavhoterwa namamiriyoni evanhu mumaconsultation meetings. Inoti iyo nhau dzakaita seidzi dzinofanirwa kunge dzichibatwa necommission yakazvibereza yoga. Ndosaka bumbiro redu remutemo ranga rakaomba iyaya International Peace and Reconciliation Commission. Madzishe havangave vanhu vatingati vakazvimirira voga nekuda kwekuti kwemakore akawanda vava nenguva vachiratidza kuti vane bato ravanotsigira, saka vanenge vasina independence munhau dzakaita seGukura Hundi. Zvinoonekwawo nekuti Gukura Hundi yacho rungano rwayo rinoonekwa kuti vakakonzeresa Gukura Hundi munguva yavamugabe vanga vari bato raitonga panguva iyo richiri bato riri kutonga pane imwe nguva. Zvichireva kuti ava ndivo vamwe chete vakakonzera dambudziko racho. Havangatarisirwi kuti vange vachiva nechekuita nekugadzirisa dambudziko racho.
Asi chii chakatadzisa kuti komisheni yakazvimirira yamuri kutaura iyi inge ichiita basa iroro?
Komisheni tinoona sekuti yakatadziswa yatinoti political will. Zvichireva izvo kuti ivo vezvematongerwo enyika kunyanya ebato rekutonga vanga vasina chido chekuti NPRC ibudirire munhau yeGukura Hundi.
Kune vamwewo vari kuti zvakakosha kuti madzishe anga achitungamira urongwa uhwu nekuti ndo vanoziva zvakaitika matunhu avo. Imi munotiwo?
Mutemo wedu unotitonga muno muZimbabwe. Unoti bumbiro remutemo riri pamusoro pazvose. Saka tikada kutarisa process yakaumba bumbiro yedu remutemo inotiratidza kuti vana veZimbabwe vanotarisira kuti iri ringe riri basa rinoitwa necommission yakazvimirira yega.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights vadzika Maibere vari parunhare muHarare nestudio 7. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Asi taita rombo rakanaka tihurukuro nava Richard Moyo avo vakaimba nziyo dzekukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu, takabudisa nziyo mbiri inonzi vana vechikoro neimwe inoti vanodanana pachavo. Nhau iripo nechinangwa nechivanhu chokubudisa nziyo dzidzo iyi vana vechikoro inawo yekudzisa kuvana vechidiki vari kukura neyouth iri kukura kubva vari pamakore ari kutanga pamakore mashanu kusvika kumakore kana 40 chaiwo nokuti tinoziva kuti kwaita hondo kwaita mweya wakaipa wehondo yezvinodhaka yemadrugs yezvinodhaka zvakasiyana siyana mutoriro iyo iri kutorwa nevana vechidiki iri kuparadza ramangwana revana vechidiki yaisiya dambudziko mukati menyika dzose kwete mukati menyika yezimbabwe yoga pati pasi rose rabatwa nehondo yemadrugs
hongu dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka idambudziko rapararira nenyika yese ndezvipiwo zvimwe zvinhu zvamuri kuona kuti zviri kuda kuti zvinhu zvichiitwa munyika kuitira kuti kupedzwe dambudziko iri
zvaakuda ini nemi zvaakuda vanhu vose kuti vasimuke sezvandakasimukawo ndikava nekuimba zvatinoziva kuti vechidiki vakawanda vanofarira mimhanzi vechidiki vakawanda vanofarira kuenda kumatiktok kumainstagram kuenda kumafacebook ara kupuka kapinowa youtube kasiyana vachiteerera saka zvinhu zvinobatsira zvikuru sei kuti kasimuka tose nepatinogona napo kupinda mukati menzvimbo dzezvikoro zvakasiyana tira kuti kana nziyo dzakafanana nedzidzi dzakaimbiwa dzikaridzwa pamaassembly dzikaridzwa kana vana vachiita masports akasiyana siyana kana panenge wakaungana kana mwana akava nenziyo yakadai mufoni make inogona kumubatsira muzvikoro zvose kuti vana vagone kudzoreka nokuti ramangwana renyika ramangwana repasino rose rava kuenda kumawere tiri kuona kuti vana vari kukundika kana ramangwana ari kudzimika saka tinokurudzira kuti tibatane tigone kufamba tichirayira kuti vana vasiye zvinodhaka vachipinda muzvikoro tichivadzidzisa nekuvaonesa kana munzvimbo dzose dzekutaura maunga wemabhazi kana mateksi mudzimotokari nziyo dzakadai dzionekwe nokudzidziswa vechidiki kuti vasiye zvinodhaka
chii chakaita kuti musarudze nzira iyi pakudzidzisa vechidiki
awareness yakasiyana siyana vamwe vanomhanya iri nzira yeawareness vamwe vanotamba nabvu iri nzira awareness vamwe vanotova mabhasikoro iri nzira awareness vamwe vachiita boxeni iri nzira awareness maawareness ari pakasiyana siyana wanoungana isusiwo takauyawo neawareness yokuisa nziyo ndinoziva kuti nziyo inogara nekusingaperi magara emusic ichagara nekusingaperi saka ndiyo awareness yatakauya nayo yenziyo kuda kubata vechidiki kuti vagone kusiya zvakaipa zvekuti vechidiki vakawanda vada nziyo vari kwose kwakasiyana siyana kuti inodzisa zvakakosha kuvana vechidiki kuti vasiye misikanzwa vasiye zvinodha vasati vasauya nemadegree enhumbu vasauya nemadiploma eumbavha kana nemadrug saka zvimwe zvakawanda zvatakasiya nezvazvo kuburikidza neawareness yedu yezvenziyo inokuimba
nziyo idzi dzichangoburwa vari kudzigamuchira sei vanhu
hongu masongo ari kutambirika zvakanaka asi kune veruzhinji vatei vestudio 7 tinokumbira mutsigire muende mundotora masongo madownload masongo iwawa mupewo kune veruzhinji kuvana vakasiyana siyana kuti vakure vakachenjera enda kumadigital platform anoti Spotify, Amazon, iTunes, Deezer, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube nao madigital platform akasiyana siyana akawanda anowanika muMusic ukoko wana Apple Music munomawana saizvozvo uye futizve vada kuti teverawo munoenda kuTikTok yakanzi Moyo waseZimbabwe moenda kuFacebook page yakanzi Moyo waseZimbabwe moenda futi kuInstagram Richard Moyo 35325 ukoko munoti wana tiriko
ndeapi mashoko amungasikira vechidiki tichitarisa nyaya yezvinodhaka
ibvai mune zvinodhaka nokukurumidza ibvai musimhanya mukati mazvino kuti zvinodhaka zvakaipa zvinoparadza upenyu zvinodhaka zviri kuuraya vechidiki vakawanda zvinodhaka zviri kumosa ramangwana zvinodhaka zviri kukanganisa kuti vabereki vakawanda vabatwa nemaBP madhipuroda kwenyu vana tifunga mari dzavanenge vakaspenda imakundopinda muno zvinodhaka maakuvavigira matambudziko kandiro kuti bvai muno zvinodhaka muvake ramangwana renyu nokuti ramangwana rakakosha zvinodhaka izvi zvinokanganisa upenyu
hwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nava Richard Moyo avo vakaimba nziyo dzinorwisana nezvinodhaka ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC
tinotenda Tavoka iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum nhasi muchichipiwa naIvan Zisininga westudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu
kuchingamidzai vateereri muchirongwa chechitendero chatinokupai svondo yega yega tichitarisa nyaya dzinobata vechitendero nezvinoitika munharaunda dzatigere maringe nechinamato nekusiyana kwacho. Taita rombo rakanaka tina mufundisi Jacob Maforo vane urongwa hwavari kuita hwatanzwa huri kubata nyaya dziri kubatsira vazhinji mumamanawo matigere umu. Mufundisi, tinokukwazisai tichikuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Awa ndinotenda tichidzoserawo kukwaziswa kwamuri nekuvateereri wenyu mhuri yeZimbabwe yakafararira kumativi mana ese.
Ngatibvei tapinda munyaya, mufundisi. Tiri kunzwa kuti mune chirongwa chamanga muchiita svondo reseri chakanaka chaizvo. Mungatipe here muchidimbu kuti chirongwa ichi ndechei, changa chichifamba sei?
Ndinoda kuti pakutanga ndakamirira chirongwa chinonzi Building for the Future. Building for the Future gore rimwe nerimwe inoita conference inounganidza vanhu kubva kumativi mana enyika. MaZimbabweans ari muAmerica, MaZimbabweans ari kuCanada, dzimwe nguva tinotoita vanobvawo kumusha kuZimbabwe. Programu iyi inounganidza zvikuru sei vanhu vane maprojects, maprograms nemamission activities avari kuita kuZimbabwe. Saka vanoungana vachikurukura nekupana mazano chaiko kuti vazivane kuti uyari kuita chakati, uyari kuita chakati, uyari kuita chakati. Patinosangana ndepapi, patinobatsirana ndepapi, patinotsiurana ndepapi, tichiri kutopfuurira mberi kutaura kuti.
Mufundisi, kureva kuti chirongwa ichi kaichi chatoone nguva yakareba chichiitwa kaichi chakutoungana vanhu vakawanda kudai.
Gore rakapera 2023 takapemberera 10 years tichiita chirongwa ichi. Saka chirongwa ichi ndechevanhu vari kutoita zvinobatika nechekare. Vari kunzwa kusununguka kuratidzawo vamwe kuti zvatiri kuita ndezvakadai. Saka tinotodzidza kubva kune mumwe nomumwe. Vamwe vanoshanda nevana vadiki, vamwe vanoshanda nemacommunity awakabva. Seni ndinoshanda necommunity yekumusha kwandakakurira chaiko. Vamwe vanoshanda nezvikoro, vamwe vanoshanda nemachechi.
Veruzhinji vamunosangana navo nekutaura navo vari kutambirana sei nezvirongwa zvamuri kuita?
Zvirongwa zviri kutambirwa chaizvo. Chandinoda kutaura ndechekuti kune vamwe vanouyawo kumusangano nemisangano iyoyi vasati vaane zvavanoita kuZimbabwe. Vanhu vese vanenge vari kungoti zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma. Asi tikazotarisa toona kuti munyika yemuAmerica matiri takatenderedzwa nezvimwe zvinhu zvatinoti tikafungisisa tinogona kuwana pazvinogona kubatsira kuZimbabwe. Saka titori nevamwe vakatozotangawo kuita zvinhu zvavari kuita mushure mekunga wauya kumusangano uyu. Watoona kuti inganai takatogarira matarenda edu, takagarira maoko.
Iro shoko raMwari kubva kare rinoti kudini nenyaya iyoyi yekuti vanhu vaite vachibatana, vachifurirana zvakanaka, vachidzidzisana nekutsiurana nekuendesana kumberi.
Shoko raMwari kava mapisarema 133 inoti zvakanaka sei kana tichisangana. Nezvo tasangana, tasangana kudaro tochitanga kufunzana. Pane rimwe shoko ratatoshandisa muzuva ranhasi rinobva kuna Wafiri chapter 1:6 inoti tive nekukonweswa kuti basa guru rakanaka ratiri kuita iye akaritanga matiri acharamba achiripfuudza mberi kusvikira pakuuya kwaJesu Kristu.
Tinokutendai zvikuru mufundisi Maforo kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, ndinopa kutenda nekumhuri yeZimbabwe. Ndinoti Mwari wekudenga ngaakukomborerei, akuropofadzei pane zvose zvamunoita.
Tinotenda, titendewo nemi vateereri kunge mange munesu muchirongwa chedu chesvondo rino chechitendero, apo tange tichikurukura namufundisi Jacob Maforo. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chechitendero svondo rinouya nemusi wesvondo. Ndinokuonekai nemufaro. Ini ndini Evans Kazininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Lake Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheHighlanders chiri murufaro mushure mekurova Dynamos pamusha payo mumutambo watambirwa munhandare yerufaro nhasi masikati musi uyo kuine fainari yeEuro 2024 pakati peEngland neSpain. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mumusha weHighlanders hamusi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge bhoso yarova Dynamos 2-0 munhandare yerufaro stadium nhasi masikati. Dr. Mapoins ese ari matatu aka kaveke chipiri mwaka uno Highlanders ichirova Dimbare mumitambo yeleague mushure mekukunda 1-0 mumutambo wekutanga. Kukunda uku kwapinza Highlanders mapoints makumi maviri nemapfumbamwe asi iri pachinhano chechishanu pasi peFC Platinum Ngezi Platinum Stars Simba Bora ne Manika Diamonds. Highlanders ine mapoints mapfumbamwe pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu nemasere. FC Platinum yacho yasimbisa utungamiri hwayo mushure mekurova Chegutu Pirates 3-0 Baobab Stadium nhasi masikati zvekare. Kugona kunenge kudada yasi yangezi Platinum Stars ne Simba Bora nemapoints mashanu uyezve Manika Diamonds nemapoints matanhatu. Asi murairidzi weFC Platinum Nomen Mapeza anoti rwendo ruchiripo.
Irwendo kau kuti tikaita izvo tinosvika patinoti tisvike kuti ndibve munondoenda kuBrewer ndokona kukwira malipstikana 5 vandofanira ndisvika kuBrewer.
Ngezi Simba Bora ne Manika Diamonds dzakatamba mitambo yadzo neZuro. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Chicken Inn 0 Caps United 0 Tier 1 ZPC Kariba 1. Asi manheru ano kune mutambo mukuru wefinari yeEuro 2024 pakati peSpain neEngland uyo uri kutarisirwa zvakanyanya nevanotevera nhabvu munyika. Kunyange hazvo Spain yanga itamba zvinodakadza munzira yekusvika mufinari umu, chaunga muZimbabwe chinoti England ndiyo iri kutora mukombe uyu. Sherman Muswera uyo aimbotambira Black Rhinos anoti ari kuisa mari yake pama 3 Lions eEngland nekuti anga achiwedzera mwando pamutambo wega wega wavanga vachitamba.
Mutambo uyu wakaomarara asi ndikuona kwangu ndekuti England yakabva yakatatarika. Asi zvaakuitika izvizvi ndezvekuti maplayers anotambira Spain vapfana. England inokwanisa kupedza paexperience, vananyama vaedza good players but pane paunobvaisa vapfana. So England iri kuipa a straight win noti zvokupinda muextra time world team.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vadarlington chifamba vanoti England iri kutora mukombe uyu nemhaka yevatambi vayo avo vagara kwenguva refu vachitamba vari pamwe chete.
Kuvimba kwangu ndinoona kuti England inopedza bhora ranhasi nanarezi reiri vanotora kapu. Ndichidaro kuti vanotora kapu inhau yemaexperience nemaplayers.
Aimbotambira Capes United neZimbabwe Alois Munjira anoti mutambo uyu wakaoma zvekuti mukombe unokwanisa kuenda kwese kwese. Spain yakatora mukombe uyu katatu muna 1964, 2008 na 2012. England haisati yambotora mukombe uyu kunze kwokupinda mufinari kamwe chete muna 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Wakawanda muZimbabwe neparusirose vokashamadzwa nekuda kuurayiwa kwevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura zviri pamutemo urongwa hwekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwakaitwa vanhu kumateveleland neMidlands. Dynamos inorohwa 2-0 neHighlanders mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League watambirwa kurufaro nasi masikati. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.